Ekisodho, chitsauko chenomwe. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Tarira, ndakuita saMwari kuna Faro, uye mukoma wako Aroni achava muprofita wako. Unofanira kutaura zvinhu zvose zvandinokurayira, uye mukoma wako Aroni anofanira kuudza Faro kuti arege vaIsraeri vabude munyika yake. Asi ndichaomesa mwoyo waFaro, uye kunyange ndikawanza zviratidzo nezvishamiso zvangu muIjipiti, haazombokuteereri. Ipapo ndichaisa ruoko rwangu pamusoro peIjipiti, uye namabasa okutonga kukuru ndichabudisa hondo dzangu, ivo vanhu vangu vaIsraeri. Uye vaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha pandichatambanudza ruoko rwangu pamusoro peIjipiti uye ndichabudisa vaIsraeri kubva mairi.” Mozisi naAroni vakaita sezvavakanga varayirwa naJehovha. Mozisi akanga ana makore makumi masere uye Aroni makumi masere namatatu pavakataura kuna Faro. Jehovha akati kuna Mozisi naAroni, “Faro paanoti kwamuri, ‘Ita chiratidzo,’ ipapo uti kuna Aroni, ‘Tora tsvimbo yako uikande pasi pamberi paFaro,’ uye ichava nyoka.” Saka Mozisi naAroni vakaenda kuna Faro vakandoita sezvavakarayirwa naJehovha. Aroni akakanda tsvimbo yake pasi pamberi paFaro namachinda ake, uye ikava nyoka. Ipapo Faro akadana varume vakachenjera navaroyi, uye nʼanga dzeIjipiti dzakaitawo zvimwe chetezvo nouroyi hwadzo. Mumwe nomumwe akakanda tsvimbo yake pasi, uye ikava nyoka. Asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo, asi mwoyo waFaro wakava wakaoma uye haana kuvateerera sezvakanga zvarehwa naJehovha. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Mwoyo waFaro mukukutu, haubvumi kuti vanhu vaende. Enda kuna Faro mangwanani paanenge achienda kumvura, umire pamahombekombe aNairi kuti ugosangana naye, uye ubate muruoko rwako tsvimbo iya yakashandurwa ikava nyoka. Ipapo uti kwaari, ‘Jehovha Mwari wavaHebheru andituma kuti ndizoti kwauri, rega vanhu vangu vaende kuitira kuti vanondinamata murenje, asi kusvikira zvino hauna kunditeerera. Zvanzi naJehovha, uchaziva kuti ndini Jehovha nechinhu ichi. Ndicharova mvura yeNairi netsvimbo iri muruoko rwangu, uye ichashanduka ikava ropa. Hove dziri muNairi dzichafa, uye rwizi ruchanhuhwa. VaIjipita havazokwanisi kunwa mvura yarwo.” Jehovha akati kuna Mozisi, “Taurira Aroni kuti, ‘Tora tsvimbo yako uye utambanudze ruoko rwako pamusoro pemvura yeIjipiti, pamusoro pehova, pamusoro pemigero, pamusoro pamadziva uye napamusoro pamagawa, uye zvichashanduka zvikava ropa.’ Ropa richava pose pose muIjipiti, kunyange mukati memidziyo yemiti neyamabwe.” Mozisi naAroni vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Akasimudza tsvimbo yake pamberi paFaro namachinda ake, akarova mvura yeNairi. Mvura yose ikashanduka ikava ropa. Hove dzaiva muna Nairi dzakafa, uye rwizi rwakanhuhwa zvakaipa kwazvo, zvokuti vaIjipita havana kugona kunwa mvura yarwo. Ropa rakanga riri pose pose muIjipiti, asi nʼanga dzavaIjipita dzakaita zvimwe chetezvo nouroyi hwadzo. Mwoyo waFaro ukava mukukutu, haana kuda kuteerera Mozisi naAroni sezvakanga zvarehwa naJehovha, asi akadzokera mumuzinda wake, uye haana kunyange kuzviisa mumwoyo make. Uye vaIjipita vose vakachera mujinga maNairi kuti vawane mvura yokunwa, nokuti vakanga vasingagoni kunwa mvura yomurwizi. Mazuva manomwe akapfuura mushure mokunge Jehovha arova Nairi.